Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera mbudzi 26/2022 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndine Blessing Zulu ndiri muWashington DC City ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri webato rinopikisa Citizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vochema-chema nekusungwa kwenhengo dzobato ravo kusanganisira vaJob Scholar dzichigadziriswa mumatirongo kwenguva yakareba. Asi munyori mbazi rezvemutemo muZanu PF vapo mangwana vanoramba kuti bato ravo riri kuisa munwe pachikero kuti matare asape vanopikisa mukana wekubvisa mari yechibatiso. Tichakupai zviri kubva kumakwikwi eWorld Cup kuQatar. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri webato rinopikisa Citizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vari kuchema-chema nekusungwa kwenhengo dzebato ravo kusanganisira nhengo inomiririra St. Mary inomiririra Zengeza West mudare reparamende vaJob Scholar. VaChamisa vakasangana mazuva apera nevamwe gumi nevana vanova nhengo dzebato ravo vakaburiswa mujeri rechikurubhi vainge vasungwa navaSkala vakati vakaudzwa nevanhu ava kuti zvinhu hazvina kubira zvakanaka majeri. VeCCC vari kupomera bato reZanu PF nehurumende mhosva yekumbunyikidza vanopikisa pamberi pesarudzo dzegore rinouya. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata vaChamisa tikatanga nekuvabvunza nezvekusangana kwavo nevakapiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso kunyatsime vachipomerwa mhosva yekuita zvemhirizhonga pakapondwa nhengo yebato ravo muzvare Mo Blessing Ali.
Jere rinorwadza, jere rinoshupa. Zviripo nezvekuti pane kushupika nokurwadziwa kukuru kwanga kuchiitika kunyanya-nyanya kune vakasungwa vaindiudza nyaya dzekuti vakangobatwa nekumbunyikidzwa madzimai avo akasara achitambura mhuri dzichitambura kunyanya-nyanya munoziva panosungwa ana baba vanenge vanyanya kusungwa ndivana mai vanenge vanyanya kusungwa vana nekuti ndo vanosara vachitambudzika pamwe baba vanenge vari vanoita kuti zvinhu zvifambewo mumba breadwinner saka izvozvo ndozvavainditaurira nokumbunyikidzwa kune kuchiitwa
hanzi zvinhu zvakamira sei mujeru
majeri havina chikafu vanhu vanotambura une nhamo zvikuru ijere of course hazvingazofananiwo nemuchato asi vaitaura kushupika nokushungurudzwa kunyanya-nyanya nenyaya yekuti vainyimwa bhel vanga vaita 153 days vari muchitokisi ike zvinezvi mukatarisa vaSkala vatinge vatipfuura 160 days kungova kushungurudzwa kungova kusvinyangwa semutsuva asi chokwadi chiripo nekuti hapana mhosva yakapara
ko sei muchidaro
kana une mhosva unoendaka kukoti paitwa bhel nokuti mutemo wedu unoti munhu wese haana mhosva kungova kupomerwa kupomerwa hakusi kupara kana ukanzi wakabata chibhara zviri kuti wachibata kungopomerwa saka vazhinji chaivo chaivo vane mhosva ndo vamunoona ndo vanotopomera vasina mhosva saka izvozvo zvitoda kuti zvigadziriswe ngenyaya yataivaonera
zvino dambudziko rapinda mumusha iri ringagadziriswa sei vaChamisa
ticharamba tichitaura nevatinotaura navo asi chikuru isi chatinoita ndechekuti tinonamata kuna mwari nekuti nyika ndeyamwari vanhu ndevamwari nguva ndeyamwari zvose ndezvamwari pazvinhu zvose izvi hongu tingaita zvatinoita asi tinoisa mwari kumberi pazvinhu zvose nokuti tinoziva kuti nguva nemwaka nemikana nemajana ekutungamirira anobva kudenga.
Mutungamiri webato rinopikisa Citizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vari parunare muHarare. sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera tabatawo munyori mubazi rezvemitemo Mozanu PF vamunyaradzi Paul Mangwana
vasikana vana kumbosunga neZanu PF vakasunga negavhenu nemapurisa vachiziva nemhosva dzavakapara ende vasikana iloya vanozviziva kuti pano mutsauko westate nepolitical party ZANU PF haina mapurisa ZANU PF haina jere ZANU PF haina makosi ZANU PF ipolitical party vakasungwa nestate nemhosva dzavari kupomerwa ende mhosva dzavo vari kunzi vanomira pakati pedare vachadaidzwa kudare vozotaura kuti vakati vanozvipara
vari kuchema chemawo kuti vanhu vezanu PF vakapara mhosva dzakafanana neidzodzo havasungwe munoda kuti kudii nemashoko eyayo
vane ZANU PF havafanira vachikopara mhosva tiri vanhu vane discipline vanoteerera zvinodiwa mumutemo nyaya yekuti inongori nhengo yepato rinokwikwidza haisiyo inopa munhu license yekupara mhosva asi kana wapara mhosva uchadaidzwa pamberi pedare zvooneka kuti wakapara mhosva here kana kuti hauna saka vasikana ngavamirire zuva raura vachadaidzwa kuti kuti vazodara mhosva dzavo
zvimwe zvavari kuchema chemawo nazvo vamangwana vari kutivo vari kuona sekuti vamwe vatongi vanenge vasina kutonga zvinofadza bato riri kutonga kana hurumende vari kudzingwa basa pachisetwa matribunal nemutungamiri wenyika munoti kudii nazvo
handiazivi vatongi vangaita izvozvo asi chandinoziva ndechekuti Zimbabwe ine mastructures akawanda ekuti kana munhu akanga atadzirwa even the state kana kuchinge vadzingwa basa zvisina zvisiri pamutemo kune kwaunonomhangara nyaya yekuongororwa kuonekwa kuti wakakanyarisirwa ne kana kuti hauna kana paine vanhu vakakanyarisirwa nestate vane mvumo yekuenda pamberi pamacommissions namastructures arimo munyika vachitaura nyaya yavo
munyori mubazi rezvemutemo mubato rezanu PF vamunyaradzi Paul Mangwana vachitaura vari parunare muHarare Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Russia inonzi iri kubvisa muchetura yenuclear pazvombo zvenuclear zvinoparadza ichiisa zvimwe zvombo zvisina ukasha hwakanyanya ichizvikanda kuUkraine. Izvi zvaziviswa nebazi rinoona nezvekudzivirirwa kwenyika yeBritain kana kuti British Defence Ministry. Russia inonzi yave nezvombo zvemuchadenga zvishoma zvavaikupa kuti ishandise zvinofanira kushandiswa mukukanda zvombo zvenuclear. Asi zvinonzi zvombo izvi zvinenge zvisingakwanise kunyatsoenda panzvimbo yazvinenge zvichitarisirwa kuti dziende zvinopa kuti zvipedzisire zvauraya vanhuwo zvavo. Russia iri kubhomba magwenya emagetsi nekunogaiwa mvura muUkraine zvapa kuti vanhu vemunyika iyi vagare murima uye vasina mvura yekunwa. Mukupeta zvaitika kune dzimwe nyika, rimwe dare remuChina rapa mumwe muimbi Chris Wu chirango chekugara mujeri kwemakore 13. Wu akapiwa chirango ichi achipomerwa mhosva yekubata chibharo mamwe madzimai maviri anonzi ainge akadhakwa muna 2018. Anonzi akaita izvi nevamwe vanhu vaainge ainavo. Dare iri rinotiwo anofanira kubhadhara mari inosvika 83.7 million achinzi aitadza kubhadhara mitero. Iko zvino tochienda kuchirongwa upenyu hwedu Our Lives, apo tinotarisa nezvinosangana nevanhu muupenyu hwavo. Muchirongwa chanhasi tine hurukuro nava Simon Goshomi vebato reZimbabwe Transformative Party kana kuti ZTP, avo vainge vari mujeri vachipomerwa mhosva yekuratidzira muHarare zvisiri pamutemo nedzimwe nhengo dzebato ravo 33 kusanganisirawo madzimai. Ngatinzwe hurukuro yataita navo.
ana kitamina mati anga ari kuhu akupa kabana area yeni kuna poti yeni kumisoro ku area yeni yeni kumateti ata kataka samba kubaku kupa kabana kuchika mitakuda kuchika tunai poti ndio kataka misi ya mimaperisa kakita zami kisinga itapu wakakira takuru kena tunaliza atatu kubata burukiribu ndio kubami enda ini kitu chagesi yarari sendro saka wakabila wakara waka zutira kutuwa zutira kutuwa mwaturu wame mafrika zutira kutamba mwaturu kutamba kutuwa mafrika azu watura wapa na oke kutana rutu mwakawari kuya kutuwa
pani wakaro waere mkusungwa wako
kwa kusungwa wapana ini mwakaro
mati imi manga mapiwa uoneso yekuti munge muchienda kuno namata zvanga zviri zvikonzero zveichai zvamanga muchipindira kuti munamati
namatira maproblems akaisiyana siyana ari kusangana nechivanhu pakurarama kwedu zvinosanganisira zvinoise kuita mingi kushandiswa sezvinodhaka nevadiki dzaurava mai emuisamvura yavetinosanganisira zvekare imba chaidzo dzevanhu vatinoirisa tiri kubreka nekusanganisira zveri iya zvinoche kuita nenhau yekubatwa kana kushandiswa senari nevanhu
sika vamwe vanoti zvechechi nezvematongerwo enyika hazvifanira kunge zvichifambirana munoti kudii ipapo
dzinongova muono uye vamwe asi vanhu havanofanira kunzwisa kuti segreted politician kana kuti anonyatsonzwisa zvematongerwo enyika ndimwari ende hakuna umambo hungaisika panyika ipano kusina kubvumidza kana kuti usina kuti hai green light naiye mari pakati saka kungava kunyika kuti mari anotonga pamusoro pezvimwe zvinhu zvese asi kana asvika panyaya yekutonga kwevanhu obva amudzi mari aasailend ari kuti handinoinazvo vanhu vanenge vasingazvisisi havo nyaya dzematongerwo enyika asi iye kristori yeri watingati ndiye politizen muhombe nekuti atori mambo wemadzimai
masungwa kudaro ndakambotaura negweta renyu rikati parakazotanga kunzwa nyaya iyi kukumiririrai imi manga maramba nyaya yekuti mupuhwe mari mukana wekubvisa mari yechibatiso kuti mubude mutirongo sei makatora danho iri
hongu inyaya yechokwadi yekuti taka iwaive neoption yekuti tiriko tichibhadhara fine asi nhau yavanga varipo ndeyekuti vanhu vakanga vasina maridzaemafine basi mafambiro anga ari kuita nyaya yacho takanga tavapari takariita danho rekuti no kana vanhu vakunamata imari mhosva munofanira kutonga hatingadzimi fines nekuti iadmission of disease
manga muri kupi chaizvo muHarare rimandi kana kuti kuchikurupi
vakanga tiri kuvarume 23 vakanga vari kuHarare rimandi vobva paita madzimai 12 vakanga vari kuchikurubhi kufemale section
saka muri mutirongo maibatwa sei chaizvo tichitarisa nyaya dzekudya nemararamiro amaita
hatinganyanyi kushora yedu kana kuti tinganyanya kutaura pamusoro pemabatiro edu kutongo kutirongo kwaitapa vanhu zvakanaka havo chikafu chiriko chekudya chekurara chaitirwa zvedu asi kungoti mukati metongo tingoona kuti nhamba yevanhu inenge mukati wandisei saka vanhu vanoita kundomanisidzana nekuda kwekuwanisa kwevanhu kozotiwo pane zvimwe zvinhu zvakafanana nedhaiti remutsongo kuona kuti hurumende inofanira kuti ise mari yakati wandei nyaya dzekuti paite dharaiti yechikafu nekuti dhaiti ravo rakanyanya kuwanda
Kunyaya zvirwere izvi mutirongo zvakamira sei, hapana vakarwara here?
Pagurupu redu hapana watingati akanyatsorwara. Kune vamwe vakazvibudawo nemabhezi, asi tikatarisa vamwewo vamwe vacho vanga vagara vane urwere hwavanga vainahwo.
Aiwa, tinokutendai zvikuru nekupinda muchirongwa chedu.
Tinokutendai nekupinda.
Avo vanga vari vaGoshom, vaSimon Goshomi vebato reZimbabwe Transformative Party vachitaura vari parunare muHarare. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chatinopakurirwa naMarvelous Mutsanganya uye weStudio 7.
Kuchingamidza ine mufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mutsanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka, tine hurukuro naamai Chiedza Gope, chizvarwa cheZimbabwe vari kugara kuQatar, uko kuri kutambwa iko FIFA World Cup 2022. Tino kuchingamidza ine mufaro pano pachirongwa chedu. Mungatitsananguro kuti kwakamira sei kuKata?
Kata inyika inogarika, hakuna mere mere. Inyika inofadza chose.
Pari zvino tinoona kuti pane mukombe mukuru weFIFA World Cup. Imi muri kuona sei, makambokwanisa here kuenda kune mitambo iyi?
Ini zvangu handinyanyofariri mitambo ino, asi ndinosupportawo zvangu baba ikwangu anofarira chaizvo. Ndakangokwanisa kuenda kuopening ceremony, but mamwe magames akawanda ndinomaona zvamwe ndiri kunokumba. Asi chandiri kuona chiri kuitika muno munyika yeKata nenyaya yeWorld Cup ndeyekuti muri kufadza chaizvo. Matourist akawandisa, pese paunongobuda panenge pane matourist, tiri kusangana nevanhu vekunyika dzakasiyana siyana. Zvinozvi zvinofadza chaizvo, ende kune magames, kune maactivities akawanda ari kuitwa kwakasiyana siyana, anove ari kunakidza chaizvo. Nguva zhinji tinongobuda school drive, unongobuda upinda mutrain, upinda mubhazi free kana une hire card. Zvinozvi zvinongonakidza kungopinda mutrain woenda kwaunoenda wodzoka netrain kana ndodzoka nebhazi. Kata iri kunyatsonakidza mazuva ano.
Tinoona kuti imi semudzimai pane mamwe mabasa amunoita, mungatitsananguro kuti ndeapi mabasa aya?
Inini ndiri murairidzi, ndaane nguva ndichiticha kunoku Middle East. Ndakauya ndichiticha kuDubai ndikazouya kuno kuKata. Besides kudzidzisa kwandinoita, ndiri muruki. Ndakatomboruka ndikatopinda World Guinness Record. Ndakaruka nemamwe madzimai ekuDubai kuThe Biggest Blankets. Ndakaruka kudaro blanket redu rakazokatwa into my pieces, ndobva ratumirwa kumaorphanages akasiyana siyana all over the world. Ini ndakaitawo rombo rakanaka kuti ndakaonawo magumbezi akaenda kuZimbabwe kunonzi kushungudzirana. Kuti akaenda sei hatidi kunyepa, handizivi. Coordinator wangu akangonditi takakwanisa kuwana a lift from Emirates. Up to now handisina kusangana nemusikana wekuEmirates. Akakwanisa kuendesa kunopa mablanketsi kushungudzirana kuHarare. Sister News vakazondibata vakatenda, vakatonditumira mapictures vana vane mamwe mablanketsi atakakwanisawo kusona nevamwe. Zvinozvi zvinofadza chaizvo, kubata basa remaoko semudzimai ndichibatsirawo kumirira nevanotambudzika. Zvinhu zvinofadza chaizvo.
Makatanga sei kuita zvekuruka izvi nemaoko, uyezve mungakurudzirawo vamwe vakateerera kuti chii?
Inini ndakatanga kuruka ndiine 9 years ndichibatsira mai vangu vachiruka zvebhizinesi. Tichirogara kwekoko kuzivisikoko ndokwandakakurira. Saka mai wangu vairuka ndo vaindidzidzisa ndichiruko mbichana navo ndikatozoguma ndakutoruka ndichivabatsira zvekutotengesa chaizvo. Mai wangu anga nespeed yekuruka yandinoenda katora speed iyoyo zvekutoti ndinotonzi chiedza the fastest meter kuDubai. Saka kubva ndine 9 years chipo chandakangozvara ndinacho nokungokurumidza kubata nokuteedzera. But ndakatozochitanga mai manje gore ra 2018 ya 2018 ndopa ndakatanga zvekunguruka. From nowhere ndangotrika nditange kuruka. Saka ndiri mukuruka imomo ndobva ndasanganzana nechirongwa cheblanket schools zvichinzi kune madzimai ari kuruka blankets muDubai. And then I went ndikanojoinawo kune anga ari coordinator tikatowirirana. Nokuonawo marukira andaita ndaitofadzova chaizvo zvokuti ndaitonge ndakutodzidzisawo mamadzimai. Saka ndo matangira ndakaita. Like now ndiri kuruka zvinhu zvangu zvokutengesa. Kazhinji ndinowanzoruka zvinhu zvevana vacheche ndozvandinofarira ndozvandakadzidziswa namai vangu and up to now ndichine mamapatani andakadzidziswa namai vangu andinotoroka nemusoro.
Muri ikoko kukata pane zvamakaita here zveWorld Cup panyaya yekuruka?
Pakaitwa World Cup flag, Qatar World Cup flag. Saka vaida mapieces akarukwa, akakroshwa, ndakakwanisa kuzviita zvozvo nevana vangu kuchikoro, a few girls. Tairuka shima pieces 6x6 centimeters tichinosonera wopa flag ready papo. It's an initiative yandakaitaona vana vechikoro kukwanisa kubatanidza vana vechikoro mubasa remubato wemaoko ndichivadzidzisawo kuruka. Zvinhu zvakangobudawo mugurupu rokuruka. Kuti kune flag iri kutenderera. Flag ichange ichifamba maschools. Lucky ndobva yangu pfuura nechikoro kwedu kuruka. Then nevana vedu tonosonorerawo nyoro masita edu. Tichiwishawo good luck kuKatar team yedu yekati. Saka munondibata pa Facebook page rangu rakanzi chiedza Pascal Yakope. Ne Instagram yangu chiedza Pascal Yakope. Bata ikoko.
Aiwa, tinokutenda chaizvo kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu.
Tinotenda chaizvo zvisina belas. Nekundiisawo pa chirongwa chakadai chakanaka kudai chokukurudzirana semadzimai.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington.
Zvichakadaro mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vazivisa veruzhinji kuti ongororo yakaitwa nechikoro chepamusorosoro cheNational University of Science and Technology kuBulawayo kana kuti DNA inoratidza kuti baba vemwana ane makore mapfumbamwe akabatira pamuviri handiwo vakapa mwana uyu pamuviri. Ongororo iyi inoti mwana uyu akaitiswa pamuviri neimwe hama yake anova mwana zvakare ane makore gumi nematatu chete. Mwana uyu anonzi pari zvino ari kubatsirwa nebazi remapurisa repolice friendly unit.
Yashika nguva yange yakamirirwa yevakawanda pasi rose yemakwikwi e-2022 World Cup ari kuitirwa kuQatar. Aya ndiwo makundano makuru emutambo pasi rose gore rino. Batanai neVoice of America mumemberero yemakwikwi akakosha zvikuru muAfrica aya. Tichange tichikupai zvizere zvinenge zvichiitika kumakwikwi aya. Tinenge tichitaura nenyanzvi nezvere mitambo inenge yoda kutambwa uye kana yapera. Tichazeya nezvevatambi vanenge vachitamba zvinonwisa mvura. Zvikwata zvingangoshamisa vakawanda kumakwikwi aya. Tichazeya nezvevarairidzi. Ngatisakanganwe vatsigiri vemutambo uyu kubva pasi rose uye ivo vemuDoha. Tinenge tiri kumakwikwi aya kusvika apera. Musasaririre pamakuwerere aya pano pa VOA Africa ne Studio 7. Ngatibatanei mukuona zvidavado nemashiripiti zvichabuda kubva kunhabvu yeWorld Cup.
Iko zvino tochimbotarisa zviri kubuda kuQatar kumakwikwi e-2022 World Cup. Pamutambo uri kutambwa iko zvino chikwata cheFrance chakarova Denmark 1-0 kwa tambo iko 68 minutes. Panemwe mitambo ya tambo onasi Poland ya rovayo Saudi Arabia 2-0. Kuchiti wo Australia ya rova Tunisia 1-0. Kuti tinzwe zizere panyaya yekurwa kwe Tunisia uku. Ne mukana wayo wekuti endere kumberi ne makwikwi aya regai tinzwe kubva kumtorerwe nawo Michael Kariati.
Tunisia yarwa 1-0 ne Australia iyo vanga tarisirwa kukunda ndokutambisa mukana wekusvika munharaunda yechipiri zvisina kushupikira. Kukundwa uku kwati achikwata cheku North Africa ichi chiri pasi pasi pegungano re Group D chine point imwe chete kubva mumitambo miviri. Chikwata chemu Africa ichi chasarwa nemutambo mumwe chete mugungano iri uyo vachatamba ne France iyo ine mukombe uyu. Mutsigiri wenhabvu va Alan Moyana vanoti vari kuona pasisina chinobuda pamutambo wasara uyu.
Tunisia irikutodzwa ne France. Zvatakatotarisira kuti mutambo watambwa nhasi ndo paine chance yekuti inokwanisa kubudirira. VaFrance haibudiriri.
Mongorori wemutambo wenhabvu vaAdmire Mapie vanoti varwadzikana zvikuru kuti chikwata chemuAfrica ichi charwa neAustralia iyo ine mukurumbira murugby necricket kwete munhabvu.
Tunisia yandigwadzisa zvisingaiti. Ndai ndakaona Tunisia ichinge ichirova Australia. Australia ndinoziva iri timu yerugby necricket. Asi Tunisia ndiona yatiti yandigwadzisa zvisingaiti. Zvaita izvi hatichaonekwa inoenda kumberi.
Tunisia haisati yasvika munharaunda yechipiri kashanu kaenda kumafinari eWorld Cup muna 1978, 1998, 2002, 2006 na 2018. Mutsigiri wenhabvu va Silent Chikumba Dube vanoti vanga vakatarisira zvakawanda kubva kuTunisia zvitevera matambiro akasimba ayakaita ne Denmark. Asi vanowedzera kuti kurohwa kwaitwa uku kwasvitsa mukupera kwesarungano.
Zvanga zviri pachena. Timu yavaitamba nayo ndo pavaifanira kutora mapoints. Manje mene kuti kamwe yake Africa kakamira sei. Ndono asi game rakutorema rakurema rasara rakurema. Apa ndo pakatofunga kuti Africa chaita 3 points like zvaita Senegal. Takafungirei baba.
Mumwe mutambo weGroup D pakati peFrance neDenmark urototambwa panguva ino. Kutatarika kweTunisia uku kwauya mushure mekukunda kweSenegal iyo nezviro yakarova kata 3-1 nekuramba iri mumakundano aya. Mukuru weZimbabwe Warriors Friends Club vaTendai Bans Jakata vanoona kunge Senegal ichaita chikwata chekutanga muAfrica kusvika masemifinari eWorld Cup.
Izvo muri kuona matambiro avari kuita vakomana vanomakuona vachinokupinda vari kumasemifinari kana kumafinari.
Mutambo unotevera weSenegal uriko nemusi wechipiri svondo rinouya apo iri kusangana neEcuador. Chimwe chikwata chemuAfrica Morocco iri kupinda munhandare mangwana neBelgium. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Michael Kariati.
Vateereri tinoda kukuudzai kuti pamutambo weDenmark neFrance ave mangange 1-1 kwatambwa iko 69 minutes. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro wenhau zvakare. Mutungamiri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vochema-chema nekusungwa kwenhengo dzebato ravo kusanganisira vaJobScholar. Asi munyori mubazi rezvemutemo mubato reZANU-PF vamunyaradzi Paul Mangwana vanoramba kuti bato ravo riri kuisa munwe pachikero kuti matare asape mukana wekubvisa mari yechibatiso vanopikisa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC City. Murare zvakanaka vateereri ndokusiyai mina ntungamiri Nkomo munhau dzeIsindebele.
kuizikapi.